Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura mu Washington DC mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omu Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 7 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho rakanaka richaita kuti mabasa emuekonomi nezvekurimwa nezvimwe zvakadaro muinda afambire mberi mune zvakanaka. Saka tinoritenda chezvachose ende tinoda kuti titende mukuru wenyika vamunangagwa nedanho iroro.
Zimbabwe inonyevenutsa mitemo yeCOVID-19 kubva paNational Lockdown Level 4 kusvika paNational Lockdown Level 2. Vashandi vehurumende voshushikana nemashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi ekuti mushandi asina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 anofanirwa kusiya basa. Zimbabwe inokundwa neEthiopia mumutambo werwendo rwokuenda kumakwikwi kupedzisira e-2022 World Cup. Indiwe mimo emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanyeunutsa zvikuru mutemo weCOVID-19 kubva paNational Lockdown Level 4 kusvika paNational Lockdown Level 2. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezvedanho iri vamunangagwa vati mabhizimisi ave kuvhura kutanga nguva dza8 mangwanani kusvikana 7 manheru kwozoti mabhawa emumahotera achavhura na8 mangwanani achivhara na10 manheru mabottle store ava kubvumidzwa kushanda kubva na10 mangwanani kusvikana 4 masikati kwozotiwo mamwe mabhawa nemanight club acharamba akavharwa vatiwo vanhu vave kubvumidzwa kufamba vachienda kumadhorobha akasiyana-siyana vamunangagwa vati magungano ave kubvumidzwa kuve nevanhu vasingadariki 100 uye pamabasa pachange pave kubvumidzwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevashandi vese.
Beer outlets and nightclubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures such as wearing masks, sanitizing, social distancing, and temperature checks, and people being encouraged to be vaccinated.
Vatiwo vaya vanouya munyika vachibva kune dzimwe nyika vanosungirwa kunge vaongororwa utachiwana weCOVID-19 vachishandisa PCR mukati memaawa makumana nemasere vasati vapinda munyika. Vamunangagwa vati denda reCOVID-19 richipo nekudaro vanhu vanofanirwa kuchenjerera nekutevedza nzira dzekudzivirira denda iri zvikuru sei mushure mekunge bazi reWorld Health Organization razivisa kuti pave neimwe mhando yeCOVID-19 inobata vanhu nyore. Vamunangagwa vati vachaongorora kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei mukati memasvondo maviri anotevera. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti vafara nedanho ratorwa nehurumende vachiti vange vakatoisa chikumbiro chekuti nguva yekuita basa iwedzerwe.
Danho rakanaka richaita kuti mabasa emuekonomi nezvekurimwa nezvimwe zvakadaro muindastri afambire mberi mune zvakanaka. Saka tinoritenda chezvachose ende tinoda kuti titende mukuru wenyika vamunangagwa nedanho iroro.
Vati vemabhizimisi vange vari kubayisa vashandi vavo nhomba yeCOVID-19 uye chasara kuti vatengi vabayiwewo kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika.
Chino tifadza ndechekuti vakawanda panguva inei kunyanya kuvashandi nemasuppliers vashandi vokuvanenge vachibva kumasuppliers vanoya nemadeliveries aya vakawanda vavo vakatobaiwa. Saka kurudziro yasara ndeyekuti kuvatengi vanga vachibaiwawo jekiseni re-COVID-19.
Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti dai nyika yavhurwa kuitira kuti vanhu vaite mabasa anovararamisa asi vachitevedzera mitemo yeCOVID-19.
Weather yedu yaimprova zvikuru kwakupisa. Zvese izvozvo zvinobetsera matanho ese atagara tichitora kudzivirira chirwere ichi. Saka ndofunga kuti dei vanga vachibvisa mamajures ese avo elockdown. Vanhu vachisasana kuita mabhizinesi avo zvakanaka. Vachipinda machechi zvakanaka. Hatina kunzwa shoko panyaya yemachechi nerestriction yakamboiswa kumachechi. Inoona kunge restriction iyoyo isina chainobetsera. Restriction yacho ngaachibviswa manje. Vanhu vafambe zviri nyore, vaende kuchikoro zvakanaka uyezve vaite business zvakanaka. Otherwise urombo hungawandise munyika.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemwe chete vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zana nemakumi maviri nemumwe chete vakabatwa neCOVID-19 nezuro wekare. Vanhu vafa nechirwere ichi vakanga vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 4493 uye vabatwa nechirwere ichi vakanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemumwe chete 125671. Kusvika mukupera kwezuva rane zuro, vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu 2,729,955 vainge vabayiwa nhomba yekutanga uye miriyoni nezviuru zvinomwe nemakumi maviri nezvisere nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 1,728,797 vainge vabayiwa nhomba yepiri. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti COVID-19 isarambe ichipararira munyika. Zimbabwe yave nenhomba mamiriyoni gumi nematatu dzapinda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende ichitsigirwa neUNICEF inoti iri kugutsikana nematanho ari kutorwa muzvikoro ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda mushure mekuongorora mushandira pamwe pakati peUNICEF nebazi redzidzo yepasi wakaitwa pachikoro cheWesley. Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheWesley Primary School, Amai Ntombi Zodwa Mareva, vati kushanda pamwe chete kwebazi rezvedzidzo nesangano reUNICEF kuri kubatsira zvakanyanya vadzidzi. Vakati kunyange panga pakavharwa zvikoro nekuda kwedenda reCOVID-19, vadzidzi vavo vanga vari kungodzidza vari kudzimba kuburikidza nechirongwa cheLearning Passport.
Tanga tichibatsira pakuti tanga tichifamba tichitoteera syllabus tichitoenda vana vachitodzidza tiri kulockdown. Especially ma grade 7 edu. Vabereki vakaratidza kuzvifarira nokuzvisapota zvekuti vanoedu vangu vachidzidza.
Amai Mareva vatiwo sezvo vana vechikoro vawana mukana wokudzoka zvakare kuzvikoro, vari kutora matanho ose anotarisirwa kuti vadzivirire kupararira kwedenda reCOVID-19.
Zvino zvakazvo takapiwa kuti titeedzere nevekuyeurope. Tinazvo zvese, takatenga mamaski, zvivharo zvepamuromo, masipo dzekugezesa, tikaisa manzvimbo dzekugezera pese pese. Tinotora temperature pagedhi vanhu vachipinda tobva tavagezesa. Vana vedu vanoziva kufamba vakaparadzana. Mumaklasi medu takamaka ma1 meter mumwe nomwe mwana anga ari pake ega.
Mushure mekuongorora madzidziro ari kuita vana paWesley Primary School, munyori mubazi rezvedzidzo Amai Tumisangtabela vati vari kugutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro zvakadai seWesley Primary mukusimudzira kuti vana vadzidze vakachengetedzeka kubva kuCOVID-19.
Chokwadi ichi, Westley ndechimwe chezvikoro zvakaterera kuti chiite sei, uyezve vana varipo vari kufara kuti zvikoro zvavhurwa, vari kuti vimbisa zve kuti vari kuda kuti vaenderere mberi neupenyu hwavo.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe Dr. Tajdin Oyewale vatiwo vanofadzwa zvikuru nekudzoka kwevana kuzvikoro. VaOyewale vatiwo sangano ravo rinoda kuti vana varambe vachiwana kodzero yedzidzo kunyange zvikoro zvavhurwa. Vatiwo zvakakosha kutora matanho ekudzivirira denda reCOVID-19 kuitira kuti vana varambe vari muzvikoro.
Here at the Wesley College Primary School, a great feature here is that the children are left. Even when the school was shut down, this was one of the schools that was able to avail alternative learning platforms like the learning passport to continue learning. This morning we also interacted with children who showed us how they managed during COVID, but more importantly, they showed us their resolve to continue to observe all the protocols so that the school remained open.
Pana Pawesley vana vari kudzidza kunyange panga pakavharwa. Zvikoro chino ndechimwe chezvikoro change chichiita zvidzidzo kuburikidza nechirongwa chelearning passport. Mangwanani anotaona nekukurukura nevana vachiratidza kuti vari kuzvigona sei munguva ino yedenda reCOVID-19. Varatidzawo kuti vane chido chekuramba vachitevera zvinodiwa kuti chikoro chirambe chakavhurwa.
Chirongwa chelearning passport icho chakaparurwa nebazi rezvedzidzo pamwe neUNICEF muna kurume chinopa vadzidzi nevadzidzisi mukana wekushandisa nzira dzepamadande mutande kuenderera mberi nedzidzo kunyange vasingakwanisi kuenda kuzvikoro nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sabato rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbozivikanwa nerekuti Apex Council, rinoti harisi kufara nemashoko anonzi ataurwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi ekuti vashandi vehurumende vasiri kuda kubayiwa nhomba yeCOVID-19 vanofanirwa kuti vasiye mabasa senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri kune vamwe. Munyori mukuru wesangano iri vaDavid Dzatsunga vanoti kunyanga hazvo vasati vagara pasi sesangano kuti vazive nezvemashoko avaZiyambi aya, havana kuvatambira zvakanaka sezvo ari kutyisidzira vashandi. VaDzatsunga vanoti sesangano vanokurudzira vashandi vose kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 sezvinokurudzirwa, asi vanofanirwa kugarawo pasi nehurumende kuti vaone pamwe kuti poitwawo sei kuvashandi vasiri kuda kubayiwa nhomba, kwete kuti zvive zvinhu zvinongotaurwa nechero munhu ari kwaanenge ari. VaZiyambi vanonzi vataura mashoko aya pahurukuru yavaita nenhepfenyuro yeZFM. Studio 7 yakundikana kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navaDzatsunga pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga jonga chandikataura isu mashoko awatatomatambirawo masikati wano hatisati hedu tagara pasi kuti timaongorore timapenengure tione kuti zvazvinoreva ndizvi. Isu seZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions takatopa position, tinokurudzira vashandi vehurumende nevashandi vose zvavo nevanhu vose kuti vabayiwe, nokuti tine dambudziko ratinaro munyika rinoenderanama nekuti iko zvino tinenge takavharavhara zvinhu zvakawanda zvisiri kufamba nekuda kwekuti tinenge tichipomerana-pomerana chirwere chemupomerano.
Saka muri kutipa mashoko iwaya avaZiyambi?
Ini zvandikataura chaizvo ndezvekuti mataurirwe azvaitwa, nokuti hakusi kuti wataura, chakakosha matauriro kuti zvataurika sei. Ini handina kufara nematauriro azvaitwa, asi ndinoda kuti vaZiyambi nevamwe vavo vehurumende vadzokedzane, vagare pasi, vaone kuti isu sevashandi navo tingatenderana kuti zvoitwa sei, nokuti sezvandataura kubva pakutanga zvinhu zvatisati takambosangana nazvo. Saka tinoda kuti tionesane, nokuti zvokuzoti kana usingadi rega hazvisizvo, zvoda kuti titaurirane, nokuti chero kwaanoenda ikoko kudzimba kwaanoti agare ikoko kunenge achitongopa zvevanhu zvirwere, kana kuchingonzi vanhu ngavabayiwe zvinotozorevazve kuti vanhu ngavangobayiwazve vose, nokuti chero usingauyi kubasa kwacho asina kubayiwa, kwakumba ikoko nomumabhazi maachapinda nomuzvitoro maachapinda achangovazve kunenge pomera pomera vamwe. Isaka zvira kuti vanhu sezvo zviri zvevachati tigare pasi titenderane kuti todini nevanogona kunge vachiuwa kuti ivo vanoda kuramba vachienda kubasa asi havadi kubayiwa kwozoita vanoti isusu toda hedu kubayiwa zvogadziswa sei zvinoda nhaurirano.
Saka imi muri kuti panoda nhaurirano vadzatsunga asika hurumende iri kutotora matanho pasina nguva yekuti muverengera kuti tichazogara pasi
tichangotovaudza izvozvo kuti aiwa imi musati matora matanho ngationesane nokuonesa vanhu kunaka kwazvo nokusanaka kwazvo zvisaitwa zvekungotaura zvisina kukodzidhawo kuti kune vamwe vanhu vanofanira kunge vachipawo mazano avo pazvino saka zvinhu zvinorema kuti tombozviita sei zvinoda kuti vanhu vagare pasi vashandi nevashandirwi vatenderane kuti tozviita sei zvisava zvinhu zvinongotaurwa ngabomu zvokungoti vanhu vanongokwavari kwavari voti musaita zvakati kana kuti musaita zvakati.
Ava vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu pasi rose reFood and Agriculture Organization riri kuyambira pasi rose kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vemuAfghanistan vachafa nenzara kana varimi vakatadza kuwana mbeu dzekurima mumwaka wechando munyika iyi. Sangano iri rinoti varimi vanofanirwa kuwanirwa gorosi mwedzi uno usati wapera. Sangano iri rinotiwo vanhu mamiriyoni 14 vakatarisana nenzara uye mamiriyoni 4 vava kufa nenzara. Vanhu vakawanda vari kuchema kushaya kwemutambi wemafirimu muAmerica Michael K. Williams uyo aitamba saOmar Little mufirimu rinonzi The Wire. Mapurisa emuguta reNew York anoti Williams akawanikwa akafa nezuro masikati pamba yake muBrooklyn. Mapurisa anoti ari kuferefeta kufa kwake vachifungidzira kuti anogona kunge akashandisa zvinodhaka zvakawandisa. Williams akabudawo mumafirimu anoti Broadwalk Empire neLovecraft Country. Hurumende yazivisa nhasi kuti National Railways of Zimbabwe ichabatsirana neZupco kutakura vanhu. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzina chevimbo chekuti izvi zvinobatsira sezvo makambani maviri aya ari kutatarika zvepakuti kugadzirwa kwezvinhu mumakambani kuderere sezvo vashandi vari kunonoka kutanga mabasa nepamusana pekushaya zvekufambisa. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeZupco inoti inoda mabhazi zviuru zviviri kana kuti 2000 kuti munyika muve nezvekufambisa zvakakwana, asi pari zvino ine mabhazi mazana maviri nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 362 chete, uye mamwe mabhazi ari kutakura vanhu ndeye makambani mashoma akaenda pasi pechirongwa cheZupco. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vatenda kuti basa riri kudzokera kumashure nekuda kwematambudziko ezvekufambisa.
Dambudziko retransport ratiri kuona riri kuita kuti vashandi vanonoke kuya kubasa nekunonoka kudzokera kudzimba. Kana vashandi vachinonoka kuya kubasa, zvinoreva kuti production inoafektwa. Ivo vashandi vanotora nguva yakareba kuzodzokera kudzimba kwavo nokuti transport inenge ichinetsa, havazokwanisi kuzorora, saka zvinoafekta production.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo
nyaya yetransport iri kukanganisa zvakanyanyisa vashandi. Tiri kuona manheru kubva nguva mabhizinesses panenge avharwa pamutemo panenge pakati tsvi pamarodhi. Saka Zupco yega yega inenge yatadza kutakura vanhu nenguva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vatiwo
zviri kuitawo zvakare kuti vanhu vange vachiexposwa kunjodzi njodzi kana kuti kurisk yekunge vachitapurirana COVID.
Ko dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Dambudziko iri rinoita kuti vashoma vane dzimotikari zvikuru sei vanofamba pakati pemaguta makuru vadhurise mari dzekufambisa. Uko avo vaishanda mumichovha nemabhazi vakazvimirira vega vashaema basa nikurasikirwa nemari. Izvo zvinova zvinhu zvinoshungurudza nekuti vanenge vakurarama penyu hwavanga vasingamborarami. Hurumende inofanira kuona kuti idzose michovha zvine gwara nekunyora avo vese vanenge vane michovha iyi kuti vabhadhare mitero seveya mamwe mabhizimusi echidiki akasiyana siyana.
Dr. Murefu vatiwo
mamwe makambani ari kupa vashandi vavo transport ivavo havana dambudziko rakanyanya, asi tiri kudayira kuti pane zviri kuitwa nehurumende kuti transport iwanike vashandi vavo kubasa. Tiri kunzwa kuti pane urongwa hwekuti National Railways itakure vamwe vashandi. Ndinofunga izvi zvinogona kubatsira kuitira kuti mumabasa munge muchishandika zvakanaka, uye kuitira kuti production isimuke, ikonomi yedu ivo inoita zvakanaka mazvita.
Pakugadzirisa dambudziko iri, vabinda vanoti pari zvino vamwe vasiri pasi pezupko vanofanira kubvumidzwa kushanda.
Ngavambopa vamwe vanhu vane mukana iwoyo vane zvikwanisiro kuti vambobatsira, kuitira kuti kana hurumende yazosvika panguva yekuti vakukwanisa kunyatsotakura vanhu zvisina kudini kukanganisa mafambiro evanhu, vozomisa havo vanhu ivavo. Asi chandoziya inini ndechekudaizvi, kugara nekugara hurumende yakamboedza, asi pane painosvika painogumirwa, nokuti izvo mabhazi nedzimotikari dzehurumende kashoma kunyatsochengetedzeka zvekuti dzinokwanisa kufamba nguva yose dzichikwanisa kubatsira vanhu sezvavanoda kuti vaite. Ivo
nyayawo yekutengwa kwemabhazi ezupko kubva kuChina nekambani yeLindela yechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda kwachita gwirei hainawo kunyatsojeka, zvakapa kuti vebepanhau reZimbabwe Independent vaendese hurumende kumatare kuti iburitse magwaro ekuti sei kambani iyi iri kutenga bhazi rimwe chete kuChina nemadhora zviuru makumi mashanu nemasere zvine mazana mapfumbamwe kana kuti 58,900, asi yotengesa bhazi rimwe chetero kuZupco nezviuru mazana maviri negumi nemaviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 212,962 United States dollars. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Chirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wekambani yeArtisan inoita zvekutengesa mbatya vaSidney Maregedze vanove zvakare wechidiki anogara muSouth Africa. VaMaregedze vanoti vakatanga kambani yavo muna kukadzi nechinangwa chekukurudzira vana muzvinabhizinesi vechidiki kuti vashande pamwe chete mukusimudzira makambani avo, zvikuru panguva iyo makambani mazhinji akambovhara nepamusana pekushayikwa mari, izvo zvakakonzerwa nekupararira kwedenda reCOVID-19.
Kambani ndakaitanga around February ndaida kutsvaga something chandokwanisa kuita chinobatawo a lot of lives, ndoda kuti tipe vanhu that community based brand, we can uplift each other as a community. Kana pane munhu wekuti ndiArtisan ari mechanic, kwamuona wakapfeka tikuti chilinga naye.
Tichiona kuti makatanga kambani panguva iyo makambani akawanda angatichovhara, pane matambudziko amamusangana nawo here panguva iyi?
Matambudziko haya akawanda zvekuti patinotenga masupplies yedu apa, we find kuti masuppliers anopererwawo nezvinhu, ende zvimwe futi zvinonetsa ndezvekuti maborders paanovharwa paya paya kutumira vanhu zvinhu zvinodhura futi, and then apa yoda kutishaya kupromota brand of which ndinditoto experience some of those challenges, yekuti unopesera wakubhadhara actually more than mari yauri kuita iwewe on the brand, but nechido chekuti uda kudrive message yako kuti ibude kuvanhu, hauzotarise nekuti uri kuwana maretens akaita sei. Vese vakawanda vari kutenga clothing from me, vakawanda vacho havasitombobhadhara, you know, any charges for courier because ndichiri kuda kupromota brand. Saka you find kuti manje maborders kana ari kunetsa kudai zvinodhu ura futi kuti tese utumire munhu.
Tikuona kuSouth Africa muri pasi pelockdown, asi nechirungwana ndi under east restrictions. Mambotudza kuti hembe dzenyu dziri kuwanika kana munyika dzakasiyana siyana, muri kushanda sei?
Kana muri mu kunoko Africa, zvi zvichiri nani kuti ndikwanise kureach out kune vanhu or the clothing rinoproduce muno South Africa ndozo distribute around kune vanhu vanenge vari just in surrounding kana kuri kuna kunze uko kuna na Australia, UK neku America. Ndakakwanisa kulinka kutaudzana nevanhu vanoprinta in those kuma countries iwawo nekuti kana munhu akaorder ku Australia ndinolinka ne company iyoyo send ma designs anenge achidiwa nema colors roproduce kwa ikoko izvozvo zvinondibatsira pa time frame kuti ndisanetsekane manje nema restrictions ekutumira because since the lockdown ine zvakudhura kana kutumira zvinhu outside the country you find kuti price ya t-shirt kuti uitumire it's almost double saka ndakakwanisa kutaura nema company akati ari around the world and then unowana product yako in good time
avanga vari va Sydney Maregedze vanoye mukuru wekambani Artisan vanga vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari kuSouth Africa. Munhau dzemitambo, chikwata chemaWarriors chave pasi mugungano remunzira yekuenda ku2022 World Cup zvichitevera kukundwa kwachaitwa neEthiopia nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ko nyange hazvo vanga vavimbiswa mari yakawanda, maWarriors arohwa 1-0 neEthiopia mumutambo watambwa nhasi Maskati. Izvi zvave kureva kuti chikwata chenyika ichi chave pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iro rinosanganisirawo Ghana neSouth Africa. Pari zvino South Africa ndiyo iri pamusoro-soro nemapoints mana iteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Zimbabwe iri pasi pasi mugungano iri nepoint imwe chete chete. Izvo muteveri wemutambo uyu vaSimbai Mahashi vanoti vari kushamisika nazvo.
Zimbabwe zemuchi munyama here ishonga here kana chi asa zvaramba.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vaNomen Chirume vanoti pavatambi nevararidzi ndipo chaipo pane nyaya iri kukonzeresa kuti Zimbabwe ive pairi pari zvino.
Kuzero ngati kuzvino zviri nani kuramba chikudzokorera maplayers amwe amazita kutamba vamwe vatikara kusarisa vana South Africa ku vanosada kuda mahatira ya bhora vasingotamba vanhu vanenge vangori kumastation bedzi asi ndo vanhu vari kuselectwa ivavo hongu tinobvumeri kuti muno mahamu machona hamuna bhora nenyeedzana COVID idzi asi kubva kuna iye mutungamiri wedu kochi wedu uyu hatitangana kuva tiri kuona kwaari kuenda izvi.
Mamiriro aite zvinhu aroratidza kuti maWarriors ave kuda mashiripiti chaiwo kana achida kuenderera mberi nemakundano aya. Chikwata chimwe chete ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya kubva mugungano iri. Asi maWarriors akabudirira kare kuenda kumafinary AFCON uko akaiswa mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Yebo, mthwakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu lisiphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimota ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa lelo hlelo lilami Mike Hove ngo-8 ntambama.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.